Izvi zvaziviswa mugwaro rehurumende reGovernment Gazette iro raburitswa nhasi. Vachitaura mushure mekuburitswa kwechiziviso ichi, vanokokera nhengo dzebato guru rinopikisa munyika reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaInnocent Gonese vati havana kufara nekuti vamunangagwa vasaina mutemo uyu usina zvizhinji zvaidiwa nevemapato anopikisa. Vati semaonero avo, nyika haigoni kuve nesarudzo dzisina mutauro kana pasina kuwirirana pazvinhu zvakawanda zvakaita sekudhindwa kwemagwaro ekuvhotesa kana kuti maballot papers. MDCT yaida kuti kudhindwa kwemaballot papers kuitwe pachena vese vari kupinda musarudzo varipo.
Nekuti taitarisira kuti semunhu anoziva nhunha dzavana veZimbabwe vaide vasina kurisaina, tisina kugadzirisa zvinhu zvataida kuti zvipinde pakugadzirwa kwemutemo, zvinosanganisira nyaya yekuprindwa kwamaballot papers. Tichada kuti paite tender system iri pachena inoonekwa nemunhu wese, zvinosanganisira nyaya yekuti electoral court ipuhwe masimba ekuti vanhu vakonzeresa mhirizhonga kana zvimwe zvisina kutsarukana pasarudzo vari vanorambidzwa kuti vagone kukwikwidza kana kudzingwa mumavoters roll kuti vasazoita mhosva dzakadaro zvakare.
Vaendera mberi vachiti kunyange hazvo mutemo mutsva uchirambidza zvemhirizhonga haupe matare mazino okuranga vanenge vakonzera mhirizhonga panguva yesarudzo.
Code of conduct yakaita, asi tikuti hazvina mazino anonatsoruma. Tada kuti paine mazino anoruma anoita kuti kana munhu asinga asina kugutsikana nezviri kuitwa nemunhu anenge achikwikwidza musarudzo aende kuelectoral court. Ndo masimba asina kuzopuwa kuelectoral court andiri kutaura iwayo.
Munyori anoona nezvemutemo mubato riri kutonga reZANU-PF vapo mangwana vaudza Studio 7 kuti vafara chose nedanho ratorwa nemutungamiri wenyika vachiti vave kugadzirira sarudzo pasi pemutemo mutsva uyu.
Tinofara kuti president vasaina bill kuti riite mutemo wenyika tigadzirise zvinoda kugadziriswa kuti maelections yeda kufamba zvakanaka. Saka isi ruling party tiri kugutsikana nemafambiro aita nyaya.
Panyaya yekunyunyuta kuri kuita vemapato anopikisa, vamangwana vati mapato aya aifanira kugadzirisa zvichemo zvavo kuparamende uye mutungamiri wenyika anoshanda nezvaanenge apiwa neparamende.
Kana paine vasiri kugutsikana vaide vakapedzera nyaya yavari kuparamende. Zvokuzoti nyaya yabva kuparamende president vasaina vanhu vozoti hatizogutsikana kwakutambisa nguva.
Vamunangagwa vanotarisirwa kudoma zuva richaitwa sarudzo nguva ipi zvayo kubva nhasi, uye izvi zvinotevera kupera kwechirongwa chekuongorora gwaro revavhoti neveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.